Chukuru chekuti tinzwisise panyaya yemaspecial drawing rights. Ndechekuti maspecial drawing rights hurongwa hunoitwa neIMF yavanoitira ava vanoiti mamember states. Kubva 1969 kano ndeke chi4 vachiishuwa iwaya vanoti maspecial drawing rights.
Special drawing rights chii?
Maspecial drawing rights pachao haizi mari. Haisi mari yekuti unono withdraw nhasi wotopiwa ma US dollars wotoenda unotenga zvauda kutenga. Aiwa. Ma special drawing rights anouya ari ma reserves anoitira kuti kana nyika yava munguva yekuti haisisina mari yakakwana yekuti ishandise zvainofanira kushandisa. Vanofanira kutora ma special drawing rights aya voenda vonotenga currency kubva kune imwe nyika inenge iri paurongwa ihwohwo hweIMF. Mushure mekunge nyika yawana imwe nyika iri kuda kuti vachinjane ivo vachivapa ma special drawing rights wopiwa exchange currency, nyika inenge yatenga ma exchange currency aya inenge yakuchichajwa interest pama special drawing rights.
Zvinofamba zvakanaka here izvi? Hazviomeri nyika idzi here?
Zvinhu zvinogona kuomera nyika panyaya yema special drawing rights ndizvozvo zvekuti pare zvino zvase zvandambotaura kano kangori kechi4 kubva 1969 ma special drawing rights aya achipiwa apiwa kunyika idzi really nekuda kwenyaya yepandemic nekuda kwenyaya yechirwere mupengo chanetsa pasi rese. Zvadaro hazvinatsozivikanwa kuti dzimwe nyika dzichazoda here kuti vange vachichinjana kuti vapiwe ma special drawing rights aya vomakonvheta kuita exchange currency inogona kuzoshandisiwa munyika kutenga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda kuti ma special drawing rights aya azokonvhetwa kuita currency. Ndokunge tawana nyika inenge ichida kuchinjana nesu ma special drawing rights kuti itipe ma currencies.
Ko nyika ikashaya vanoda kuchinjana nayo zvinofamba sei?
Kana nyika ichinge yashaisisa vanenge vachida ku exchange ma special drawing rights aya kuti vape exchange currency, vanokwanisa kuzobatsirwa neve IMF kuti vagoshedzera dzimwe nyika dzakawanda kuti dzibatane pamwe chete vagobatsira nyika inenge ichidawo kuti iwane ma currencies pama special drawing rights aya.
Kana Zimbabwe ikakwanisa kuwana yamunoti currency kana kuti mari, chii chatiinotarisira?
Mushure mekunge nyika yawana currency, Zimbabwe yawana currency, yakwanisa kuexchange ma special drawing rights aya into a usable currency, into mari inotenga, tinenge tichizotarisira kuti hurumende ichaisa pamberi nyaya yeutano hwenyika igowedzera mari iri kupinda mumahospitals, mari iri kupinda muhealth sector kuitira kuti nyika ikwanise kurwisa ichikunda nyaya yechirwere mupengo chanetsa pasi rese.